trendybeats.com.
Kana kupota uchingo tarisa ukuti mumwe wako ari kufu ari kudei ungambatira ode chikururudo chikururudo kana newe haungambofare chero mubengi wako afa woti chaiva chikudo taisarwa kuno aiva munhu akutaura aiva munhu aiva munhu popokura ugafa kofini rako rinenge rakatakurwa nevanhu 6 kana 8 just imagine namo dzako pano panyika dzakatakurwa ne 6 kana 8 vangofa kofini rako rinotakurwa nevanhu vari 6 kana 8 just imagine namo dzako pano panyika dzakatakurwa ne 6 kana 8 vamwe vakabudirira asi yavadi vamwe vabudirire onyepa I started a restaurant with the one rice kuti mumushandire hambo kudze chokwadi takaita zvimufambire haubudikire moyo jena auzingwerewere kunaka kwacho musamboditi ndakanaka kwacho nekuti wafa wanaka handidi kufa ndoda kubaka baka itira pamwe zvakanaka mupe jira mupe ajiri mupenyu kwete kana azofa ukafa kofini rako rinenge rakatakurwa nevanhu 6 kana 8 just imagine namo dzako pano panyika dzakatakurwa ne 6 kana 8 vangofa kofini rako rinotakurwa nevanhu vari 6 kana 8 just imagine namo dzako pano panyika dzakatakurwa ne 6 kana 8 uchishayirwa yekubhadhara kuchipatara pamariro vanouya basa voriita mara usina anokupusha mvara apa une hama dzozuva hombe mutara mapushi ndaivaida awaimbochema 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 waimbochema kangano chokaroziva vaina zvozvaundo chiva havaizombokupa urukumba unotoshanda zvako zvimwe hazvidi mari kana kupota uchingotarisawo kuti mumwe wako ari sei sei ari kudei ungamubatsirawo nei chikururudo chikururudo kana newe haungambofare chero muvengi wako afa woti chaiva chikudo taisarwa kuno aiva munhu akutauri aiva munhu aiva munhu vopupurawo ukafa kofini rako rinenge rakatakurwa nevanhu 6 kana 8 just imagine namo dzako pano panyika dzakatakurwa ne 6 kana 8 vangofa kofini rako rinotakurwa nevanhu vari 6 kana 8 just imagine namo dzako pano panyika dzakatakurwa ne 6 kana 8 haujemira pamwe zvakanaka mupe jira chekudya mupe ajiri mupenyu kwete kana azofa
more music on trendybeats.com